maonero angu ndiri kuti zviri kuti hazvina kujeka kuti structure yacho yakamira sei, asi pavaripenga tichiverenga uchifollowa social media nemama media houses tokunzwa kuti one renga riri backed negold, number two renga riri futi backed nema US dollar. Handifungi kuti Zimbabwe ine mareserves akawanda zvakadaro, saka zvinonetsa kuti tinyatso kuzvitsanangura kuti zvoda zvinhu zvibira pajekerere kuti vanhu vaone kuti zvakamira sei. Asi tinenge tikazvitarisa zvitoziva kuti hazvizvi zvokutanga kuti pachaitwa mari inonzi iri backed.
Munga jekesa here ipapo?
Bhondi noti vetiri kuona maratiji yetiri kuona maudzirwo atakamboitwa parakaitwa namamanguzhi katanga taudzwa kuti rinenge riri backed neloan yema US dollar inobva kuExim Bank. Saka hatizivi kuti zvakazofamba sei, tikazoudzwa zvekuti inenge iri paichauya inenge yakaitwa yakatsigira nevanenge vachiexporta vachiexporta vachipuwa yavanga vachiti maexport incentives. Hatina kuzoona futi kuti zvakafamba sei. Saka nyaya iripo ndeyekuti inyaya yeconfidence, nekuti vazhinji hatinatsi kutrusta zveshuwa kuti zvekutaurwa ndezvechokwadi here, mari yacho inonzi ndiyo inotsigira yacho iripo here, gold racho nyangwe izvozvo handikone zvekune magold coins akapetwawo. Hapana anozoda kutaura kuti magold coins avapapi, zvii zvakaitika nezvazvo. Saka nekuda pokudaro zvoita sekuti chamuhwande muhwande. Saka pakaita zvekuita sechamuhwande muhwande ndozvoita kuti vazhinji vazotorawo mari yavo vesa pasi pepilo, nekuti vanenge vasina shuwa kuti zvinhu izvi ndozvidambe here kangwe zvishuwashuwa nezvekuti nyika iende mberi.
Asi chii chinoda kunyatsoitwa neZimbabwe kuti iite mari inotambirwa nevanhu, Dr. Maembe?
Voza nyaya dzemari ka zvinhu cha mari tatova ne more than 300,000 years kune nyaya dzemari. Pakatanga kuchairwa butter trade nobva kukaita mari dzatava kushata mazuva anoizi. Nyaya yemari haifanira kutombonetsa kuti zvinotoda hazvitombodi kana dokta chaizvo. Zvinongoda kuwirirana toita inonzi independent reserve bank. Zvaizvo kuti reserve bank haifanira kunge ichimbunyikidzwa kana kukondroriwa necentral government. Pakangoita izvozvo zvokuti mari inongoprindwa pavadira zvichinjwa chinjwa mutemo zvidero, ndozvoita kuti zvinyanye kukanganisika. Saka nyaya inorwadza muZimbabwe mazuva ano nakuti panguva yapera isei inyaya yekuti hurumende zvayo inoshandisa reserve bank sebank rayo. Pavangodira kuti vatore mari vongonokorawo vodidi, ndozvinoita kuti inflation iite zvazvairizvi.